Vadzidzisi veboka reAtuzi vakatanga zororo yavo yekotoro yepiri musi wemuvhuro. Zvino tiri kuti tivakurudzire kuti panguva ino yezororo vakwanise kudzidzira kuita mapindauko akasiyana-siyana angakwanise kuvararamisa ivo nemhuri dzavo. Saka taparura chirongwa chekudzidzisa kuti kana munhu wafunga kutanga bhizimisi rekuzvibatira wega nemaoko ako, ungaite sei? Ndezvipi zvaunoita uchitsvaga ruzivo rwekuti ndotanga bhizimisi ripi? Ndezvipi zvandingaite kuti ndisaite loss? Ndezvipi zvandingaite kuti mari dzangu dzifambe zvakanaka? Ndezvipi zvandingaite kuti ndiwane pundutso pamaoko basa emaoko angu?
Urongwa hwamuri kuparura uhu hunofamba sei?
Urongwa hwatiri kuparura, tiri kutanga nekudzidzisa pamadandemutande vanhu vemumaleaders emadistricts edu. Ndovatichange tichidzidzisa tichivapa gwaro ratinovapa ravachazoshandisa kuzodzidzisawo vamwe mumadistricts avo. Tiri kuona kuti umanyamamire nerongo aitika panyaya yeupfumi hwenyika achasiya mudzidzisi akutambura zvinotyisa zvakamboitika muna 2008 zvekuti mudzidzisi anga akusagone kana kuzvitengera kana chipeneti chaicho.
Muri kukurudzira varairidzi kuti vadini?
Kuti vadzidzisi vanofanira kunge vachizvionera voga kuti tomboita sei kuti tirambe tichirarama. Basa iri ibasa rekuti hurumende ringadai yatiitira yatibhadhara mari dzedu dzinokwana, asi tiri kuona kuti hurumende haina hanya nesu. Isu hatingarege mhuri dzedu dzichifane nzara, taakungoitawo muonera pamwe kuti tingabatsirane sei kuti tirarame. Hondo yekugwira kuti umoro hwedu wedzerwe, tinoramba tichigwa, asi hatingagwe mudumbu musina kana chirimo. Hatingarwe kana tisina kupaendisa vana vechikoro kana vana vedu vachifira kuzvipatara. Saka tirikuda kuti tiedzone patinogona kuti tingowanawo chekubata chekutsanzidzira chekuti tirambe tichirarama sevanhu.
Mamwe emabhindauko avangaite kana kushandisa ndeapi?
Vadzidzisi vagara vane unyanzvi hwakasiyana-siyana hwavanogara vachisipakurira kune vana vavo kuti vadzidze mabasa akasiyana-siyana. Tine vadzidzisi vanoita zvekuvaka. Kana uri wekuvaka, tinoita kuti basa irori raunosidzidzisa vana chiriitawo. Unogona kusanobata chidhinha chacho uriwe, asi kukwanisa kuendapo uine ruzivo rwauri kubatsira uchivandudzira kumaruwa ikoko, kuti vanhu vachitokupa mari nebasa rako raunoita. Kana uri murimi wotiwo mugadheni mako, zvaunosidzidzisa vana vako izvozvo chiita mugadheni mako kuti zvienderere mberi. Kana uri kana uri wechemistry, chiti mushonga waunosidzidzisa vana kuti unogadzirwa sei, kana ingave sipo chingave chii, chigadzira uri mumba mako, utengese nemari inoita kuti uwanewo chimwe chouviri. Saka unyanzvi uri nevadzidzisi hwakasiyana-siyana ndo hwatiri kuvakurudzira kuti vachitora utesvi hwavanositora vachipa vana, vochimbozviitirawo iyo zvimwe zvavanosidzidzisa vana kuti vazviraramire. Vadzidzisi vedu vane unyanzvi hwakasiyana-siyana, saka ndo hwatiri kuti ngatichiubatanidzei uite kuti uraramise mhuri yako mumba mako.
Vamasaraure, zvava kuita sekuti sangano renyu harisi kufunga zvekudzokera kumabasa nekukurumidza, ndizvo?
Tirikupa hurumende nguva yakakura zvakanyanya yekuti vagadzirise nhuna dzedu. Zororo yekotoro yepiri yatakurumidza kutanga, tiri kuti panguva ino kusvika panovhurwa zvikoro muna September inguva yekuti vangatoshandise kufanovhara maburi atiri kuchema-chema nezvavo. Inguva yekuti vangashandise kuita kuona kuti vangagadzirise sei kuchema kwedu. Zvino kana vachinge vatadza kugadzirisa nhuna dzedu kusvika zvikoro zvichivhurwa, hatisi kuzodzokera kuzvikoro kunoshandira mahara, hatisi kuzodzokera kuzvikoro kunoshanda ivo mhuri dzedu dzichifane nzara. Saka tiri kupa hurumende nguva yakakura zvikuru kwazvo, ende tichiri nechivimbo chekuti vachakoshesa nhuna dzedu kuitira kuti panovhurwa zvikoro tirege kuzokanganisa dzidzo yevana, sezvo tichiziva kuti kotoro yetatu ikotoro yekuti vana vanenge vakugarira mazamanishoni.
Munoti kuhurumende?
Hurumende yedu inogara ichitivhundutsira kuti mukaita zvekuratidzira tinokubatirai mari dzenyu. Zvino tiri kuti hatingarambidzwe kuratidzira nenyaya yekuti tochiva kubatirwa mari iyo yagara iri shoma. Saka tiri kuti tikagadzirawo vadzidzisi vedu vagare vachimbokwanisa kuzviraramira chero vabatirwa mari dzacho, zvinoitawo kuti tiwanewo freedom, tiwanewo rumwe rusununguko rwekuti titi kana mafunga kubata mari batai henyu, asi ini kubasa handisi kuuya nekuti nhuna dzangu hadzisati dzagadzirwa. Saka tiri kugadzirira maticha edu kuti asave nhapwa. Tiri kurarama izvozvi senhapwa, semaslaves ehurumende inokushiidzira kuti mari shoma iyoyo ndosikupa kana watadza kuya kubasa ndichati kurega kukupa zvachose. So ndizvo zvatiri kugwisana nazvo kuti kana ari employer wedu anofanira kuti titione respect. Achitiremekedza kana tati toda kupuwa mari otipawo. Kana akati ndokukatira mari nekuti warega kuya kubasa, zvomene kana ndine bhinda kurangu ndoti yesvondo rinokata henyu asi kubasa handisi kuuya kusvikira mandidi mandibhadharawo mari inokwana.